Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 22 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemabai elections dzoitwa matunhu akasiyana-siyana munyika nhasi pasina kurwisana sezvakaitika mukutsvaga rutsigiro kumatobo nekuinsiza. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart vamiswa pamberi pedare nhasi mushure mekusungwa nezuro. Tine hurukuro naSadunhu Khatiza Gomo nezverufu rwababa vavo Ishe Chidziva wekwaZvimba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi kwaitwa sarudzo dzemabai elections munyika matunhu matanhatu anoti Buhera Rural District Council Ward 24, Guruwe Ward 4, Insiza Rural District Council Ward 4, Matobo Rural District Council Ward 2, Takawira Rural District Council Ward 6, Nemutare Municipality Ward 18. Izvi zvakatevera kufa kwemakanzura aimirira nzvimbo idzi vazhinji vacho vaive nhengo dzebato reZANU PF. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo dzanhasi tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana.
Tachina zvitori zvekuti tavhura mapolice station edu ina 7 o'clock maxini uye vanhu vauya kuzokata mavhota avo uye vanhu vedu vari kuvhota murunyararo kwese kwatine mabaelection.
Hapana zvichemo zvamati mawana kubva kumapato ezvematongerwo enyika kusvika pari zvino?
Zvichemo zvatingati zvabva kuvanhu ivavo zvingava zviri formal tigere kuwana kunze kwokuti kana pane zvatisiya but vatataura navo pamaupdates ataona tatisati taona chichemo chambobva kuvanhu.
Ko ivo vanhu vacho vari kubuda here vachivhota?
Taona makuseni manhamba ambobuda senicheko vanhu variko vakawanda uye tazoona kuti masikati vangu vachiuya iye zvekaro sarudzo idzi ndedze mabaelection kuva tine vanhu vakakatasana navo vanofanokwanisa kuparticipata nokuti votazo rwakushandiswa pabaelection yelocal authority rinovhara musi wavabuda pakambi yo kuva kuti kana uri musi wakaridzaina kansela kana musi wakashaika kuva kuti vanhu vanga vakanyorisa kuvhota zvekusvika musi iwo ndovanokwanisa voga kuvhota panguva iyoyo nokudaro tinoziva kuti manhamba edu tichazve zvitori zhinji kuti zvavhota tina kutenda yakamira
saka zvinenge zvabuda musarudzo dzanhasi idzi zvinoziviswa rini
zvinobuda musarudzo idzidzi mukazitarisa pabundo redu remutemo kansela anodeclaiwa kuino inonzi ward collection center nekuti nge tine mapolice stations akasiyana nokudaro maresult iwayo akasendwa kubva kumaward akasiyana achienda kubva kumapolice station akasiyana achienda paward collection center akangokaruka awerengedzwa ipapapo anenge atokunda musarudzo iyoyo anozodeclaiwa ipapo.
Pane nyayawo yekuti kunzvimbo dzematobo neinsiza kwanga kuine mhirizhonga mungatudze kuti panyaya dzakadaro zeki inopinda papi kana kuti iri ibasa remapurisa zvinenge zvichifamba sei?
Handisingazivi kuti mutaura zvanhasi here kana kuti
aiwa zvakaitika sarudzo dzisati dzatanga ndiani anofanira kunge achigadzirisa nyaya idzodzo?
Isu tikatira tichiti kuti zeki yakagara pasi nevemapato vose vemunzvimbo iyoyo mapurisa akapiwa nyaya yacho kuti vaiongorore asi vose vemapato vakatenda kuti haihambei mberi hazvingatikonesi kuti tifambe nekuti zvakazoonekwa kuti vanhu vanga vakonzeresa dambudziko vanga vaferi vemunzvimbo iyoyo uye nyaya inenge iri kumapurisa asi isu vekomishoni tinongogara tichikurudzira kuti aiwa kana tichiita sarudzo dzedu ngatidzite murunyararo.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Election Commission, Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. tabatawo vanoona nezve sarudzo mune rimwe sangano rakazvimirira re-Election Resource Center vachikokera mabasa esangano iri vaSolomon Bobo Sibuno.
Chinhu ndechekuti tambopi tione kuti zvara nhasi rinofamba sei, saka tine vanhu vari pagrounds madifferent areas tokuinisisa Mutare, Gurure, tine vamwe zvekare vari kunana Matopo vari kutibatsira nekutipa information. Chataona like ndechekuti hazvo runyararo rurimo munzvimbo dzese, zvasiyana nemazuva mashoma apfuura yatanga mbona ruzha rwanga rwati wandisei. Zvichizotaura zvekare kuti tikuona kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti mapatidzi anogona kunge aita majesi avo panze pavakagara vari kunze kumapolling station. Chinhu chatiri kutanga kutoonawo ipopa paelection inei kumashure kwatinobveka takazviona. Chinhu chekuti tinogona kutanga kuvewari nezvazvo pamusana pekuti tinogona kuita kuti vamwe vanhu vagone kutya tinge vachizopinda mune izvo zvesarudzo izvi. Vanenge vakushaya kuti matsaida ari kunyorerwei kana kuti vanhu vari kuitei.
Asi vanhu vari kubudawo vakawanda here vachinovhota pane zvamanga muchiona?
Kunokuinsiza vanhu vanga vakati wandei. Patambotarisa kwamutare tamboona vanga vachiri nani ndokunga panguva dzanga tichisvika nguva dzemasikati anaya kana tichizonzwa nga kuine kuma-8 ekuma-100 vanga vabuda.
Asi iyo nyaya yekuti muzuva rekuvhota munenge muine runyararo asi mukutsvaga rutsigiro panenge paine mhirizhonga zvinokanganisa sei utongo hwejekerere?
Zvinokanganisa ndechekuti tinenge tichiita kunge tinotsvaira marara tobva taaita pasikape, saka tine matambudziko atinosangana nawo mazuva esa. Asi pane musi watinozo tingatigokanganwa ine zvavo rinotozova ndoo rinenge riri dambudziko ratinenge taanaro manje. Tapicha zvinokonzera ndechekuti kuti vamwe vanhu vazotaiwa isu hatichata ndopanozobva dambudziko guruta izvi zvemhirizhonga mukati izvi hatichata zvinokutwa.
Mumwe mukuru musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira re-Election Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vachitaura vari parunare kuInsiza. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coulthard vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare raMeja Street muHarare nhasi. VaCoulthard vakasungwa vachipomerwa mhosva dzeuori dzine chekuita nekumirira mutori wenhau Hope Chingono. Asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravaCoulthard vaChris Mike.
Saka vari kumiririrwa negweta rinonzi David Drury wekuHan and Blankenberg. Ini ndanga ndiripo ndichibatsirana navo nezuro patakaenda manheru musi wechishanu. Takakwanisa kuti vatorwe mashoko avo ekupindura mhosva dzavanopomerwa. Mapurisa apedza kunyora mhinduro dzavaDoug Coulthard vakabva vatipa mukana wekuti tiende kumba navaDoug Coulthard. Saka mapurisa akati tava kumusunungura tichimuisa mumaoko emagweta ake ndokukumbirwa kuti tidzokere nhasi musi wemugovera 22 Gumiguru 2022 kuitira tiende kudare.
Saka pamadzokera kudare nhasi zvanzi kudii?
Patadzokera mangwanani tazopfuurira tichienda kudare rinotongwa mhosva remamagistrate reHarare Magistrate Court uko vaDoug Coulthard vapuwa mukana wekumira pamberi pedare kekutanga nekuverengerwa mhosva nekunzi mava musungwa. Saka izvi zvaitwa asi nekuda kwekuti vakapuwa mukana wekuenda kumba vakakwanisa kudzokera kumapurisa nhasi nekuenda kudare zvisiri zvekuiswa ngetani. Mutongi anga achitonga nyaya iyi vamanuwere vazoisa vaCoulthard pabail. Vapuwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba.
Munodzokera riini kudare?
Musi wa29 Mbudzi wegore rino. VaCoulthard pavaenda pamberi pedare vazivisa mutongi wedare kuti vane kunyunyuta.
Sei vari kugunun'una? Chii chiri kupa kuti vanyunyute?
Nenyaya yekuti vanzi musungwa. Asi nekuti dare ranga risina nguva yakakwana yekunyatonzwa nyunyuto iyi razoti mashoko akawanda anoenderana nenyunyuto iyi nekupokana nekuti vanzi musungwa anofanira kuti anyorwe pamapepa. Saka mapepa aya achaiswa pamberi pedare svondo rinotevera muchechitatu. Vanomiririra dare kana kuti nyika distate vopindurawo panozosvika musi wa2 mbudzi. Maprosecutor kana vamuchichisi vanofanange vapa mhinduro dzavo. Panozodzokera nyaya musi wa29 mbudzi 2022 mutongi anenge apa mutongo wake kuti dare rinoti pamusoro penyunyuto yasumudzwa navakota.
Gweta vaChris Mike vachitaura vari parunhare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto akapidigura hurumende nechisimba kuGini atenda kudzosera nyika kuutongi hwevanhu nehwejekerere mumakore maviri anotevera mushure mekutemerwa zvirango zvakasimba netsangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Laina George avo vari kurarama nechirwere chegomarara repazamu.
Inini zamu rangu rakaita bundu panyatso panapa panipo. Sakaranga rakubuda discharge yeyelo. Ndopa ndakazoenda kuna chiremba ndobva vanditenda imono itwa ma x-ray. Vandaitwa ma x-ray inibanda sitwa biopsy. Ndobva yazotaura kuti ikenza stage 2.
Nemakore 50
ekuberekwa ndogara kumarondera kwaShonaland East. Akabatwa chirwere chebreast cancer muna 2019 muna November tichibva ndaoparetwa ipapo. Dambudziko riripo ndirekuti handina kuenda kunoitwa chemotherapy nenyaya yekuti mari yacho handina.
Pamakaudzwa kuti manga mabatwa necancer makanzwa sei?
Mazeta rachemba bosi ndakatongoona sange ndaakutofa ndinombozvitambira nao ndaane 3 years. Saka ipapo ndaada kutongofunga kuti kufa bosi vanhu vanongobhilivha kuti kana munhu atongwe chakenza the next kwatove kufa. Saka ndakatochema.
Saka makazobatsirika sei kuti muzvitambire?
Ndakaenda kunoona dokta Musiki. Ndakabva dokta kundiona sezi dokta kundiona ndovakanga vakaona chirwere patine kutya ndazvina kunyatsozvinzwisisa kuti handibviswe zamu ndozoita sei. So ndobva ndaenda kune vanonzi dokta Mushekwe kuNewlands ndobva vandiadvisa kuti ifinishe ndodai mukabvisa munongorarama zvakadaro. Saka ndobva ndakazoita go ahead kuenda kunoitwa operation yangu.
Mamuri kubata basa ripi musati mabatwa gomarara?
Ndaikrosa babhoda kuenda kusouth ndichinohodha ndichidzoka ndali nefree market. Enda kuZambia ndodzoka ndoenda kuMozambique ndodzoka. Sabo basa randaiita iroro kuti nawo handichakwanisa kuriita because handichasimudza zvinhu zvinorema nenyaya yekuti chest yangu haisisiri strong as before.
Panyaya yekuongororwa pakatapa muri kuzvikwanisa here zvakamira sei?
Sinchiyezvezva handisanyatsoshanda zvakanaka. Vana chiremba rekunoko kukutarisa like kana vari vekensa ivavo anenge ari ma$60 $80 voconsultation fee. Inini handina medical aid. Saka kubva zvandabva muchipatara 2021 muna November handisati ndadzokera kucheckup nenyaya yekuti mari yacho handina. Indogara 80 kilometers kubva muHarare kuya kumarondera. Saka unofanira kutowana mari yebhazi dzainotravhera kunoona chiremba. Saka mari dzacho hauzoziwani. Saka handisati ndadzokerako.
Asi shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro unesachinoita like gomarara iroro waitwa op izvo zvisina kune makore unenge wakanzwa kuti godi yangu haisisiriwe yakurwadza saka unenge wangoti the next thing regai ndiende ndinotarisana chiremba asi nekuti mari panenge pasina unenge wakuto opta kungonwawo zvimahebzu zvechibhoyi kana kungotora mapanadols womwa wogara asi pfungwa dzinenge dzichingokunetsa kuti maybe dai ndaenda ndanotariswa nachiremba ati mari hapana
michina yekuti mutariswe iriko here
kwarare sofa kubva 2021 yandaenda imuchini wangu uchishanda i1 for now handisati ndanzwa kuti mushini wacho uri kushanda here kana kuti hausi shuviro yangu ndandoda kuenda for review kuti nditariswe futi kuti ko breast rangu nechest zvazviri kundorwadza pamwe rimwe breast rinogona kunge radairira saka ndaida kudzoka futi kuti ndinotariswa rimwe zamu ndione kuti gomarara haina kupararira here
mune mhuri here
ndine vana 3 mukomana mumwe chete vasikana vaviri
ivo vari kuzvitambira sei
zvakambovaomera kutanga asi zvinezvi vatongojaira unotonzwa wangoti mama zororai chero kwangoti ndaakurwadziwa vanototi mamararai dakika diki wacho ane 16 anotondiencourage zvezvokuti pamwe ndisati ndatobuda unotona kuti atojaira kutoti mama iform breast yenyu rakatobhendi agadzirisai dai kutoora kuti vakutongozviva kuti ndozvazvinofanira kunge ndichitongoita kana ndaakubuda kana ndaisa form breast rangu rinofanira kunge riri straight ndofita nehembe ndotoenda baba vakatongozvigamuchira wanotongondisimbisawo
kana paine vamwe vakateerera pari zvino vanofungidzirawo kuti pamwe vangangova negomarara iroro repazamu mungavatichi
chandinokurudzira mamwe madzimai kunze ndekekuti endai munotariswa hazvityise uye hazvirwadze kutariswa even operation iyoyo vanhu ngavangoitwa vatariswe asi chinongorwadza ndechekuti chinyange tikangovataurira kuti endai munotariswa anonotariswa but the next thing anoita sei mari dzacho pamwe anenge asina saizvozvo ndikutaura ndiri mumarondere kotombotondaudza mumwe mukadzi ari kumamusha uko ari kutotadza kana kuti mari yekuti apinde mumarondera ozobva mumarondera omuenda kuHarare bcause mumarondera munomu hachina mushini unotarisa hachina ana chiremba vanotarisa zvese zvinoitwa kuHarare saka kurudziro yangu ndeyekuti madzimai musatye endai isusu tiri kurarama mazviri
vanenge vachida kukubatsirai nezvamataura izvi kuti muri kuda kuenda kunoongororwa vanokubatsai papi
vanenge vachida kundibatsira nhamba dzangu dzefoni dzinoti idzo +263 772 723 068
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu kana kuti our lives upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro naSadunu Katiza Gomo vakaberekwa vachinzi Gibson Jenami nezverufu rwababa vavo Ishe Chidziva vekwaZvimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chatinoita ndechekuti chekutanga vakashaika vanonzi Mambo Chidziva. Vanobata nzvimbo inonzi Zvimba Neti. Esi nemi yavo vanonzi Johani Chitanga Muti Jenami. Mambo Chidziva vakaapoindwa kuvetiki musiwa 7 November 24. Saka vazoshaika Mambo Chidziva vari kuparireyata mushure mekurwara nechirwere cheicho changa chimbowanika kumakore etano. Ati kuti nimutaima ndikwanisa hangu kutaurira kuti mambo pedu anoita sei pachivanhu. Zvondiza kuti chivanhu chesecret iri kulosi asi chandinotaura ndechekuti vane chemo wavo vanhu vanoungana vachanoungana kusara hati panovapa purazi ravo rekurafungura nemusi wechitatu ndopatiri kutarisira kuti vanhu vaende kunochema mambo wavo vari panzvimbo iyoyo zvokuvigwa nekuradzikwa zviri kufemili yekwachidziva ipapo zvekare regai ndizadzise nyika yakateerera kuti anonzi Chidziva wacho umambo hwechidziva mwana wechitatu waazvimba vanonzi mambo zvimba varipo anonzi Stanley Mondoro ndiye mambo zvimba kana tichitaura kuti zvimba ndiye baba muridzi wenyika yekwazvimba asi ane vana vake vatatu panova ndopazobuda uyo anonzi Johanisi Jenami akabata zita rinonzi Chidziva mwana waazvimba riri gotwe dange wazimba anonzi iye chambara nebange racho rachiteererwa neanonzi deterere ndosekenzi bhoni kedzi bhoni ari chidzimba saka vana vatatu ava ndovanoumba inonzi zimba ndofunga ndobamirire ushe hwekunova
Saka tichi tarisa paku radzikwa kwavo tisika taure edu zvimwe zvamati hamukwanise kuti mufukure hapwa pane nzvimbo here inoradzikwa madzishe kunharaunda yenyu kana kuti zvachinja nekufamba kwenguva
nezvimwe zvakati secret man inogona kungomutaurira kuti hapana nzvimbo inonzi inoshayika neigwa bambo mambo wega wega vanenge vaine chiyano chavo chavanoita nenzvimbo dzavo dzavanotarisira kuti dzatinoisa madzimambo edu asi dzisiri kuedzi kuvanhu vese vese asi dzinenge dzichizivikanwa neveuchechepa
saka tichitarisa kuti vange vave nenguva yakareba chaizvo vachitungamirawo vanhu vavo mungati nyika yarasikirwa zvakaita sei
ndikarasikirwa zvisingaiti vanonzi mambo chidzira vanga vari mudzidzisi wetsika dzechivanhu anga ari mubatanidzi wedzimba iyava vatiri kuti mambo chidzira idzi vanonzi kanga mudzivani mumba mavo mavaberekwa ndogotweze mukatarisa zvakaitika pachivanhandizive kuti zvakafamba sei ive igotwe mumba yavo yavaberekwa namajenjiwa ushe hwavanga vakagara igotwe futi mumba maabereka chidzira wacho maazvimba zvino gotwe munoriziva mumba mavo mavanga vakaaberekwa ivo johanisi kanga mukudzinani vanga vakatiwa basa rekutiina mhuri yese yevanovakoma ava vanga vachiti kana vakatanganisa vanoendeswa kuna johanisi vorangiwa vasati vaamambo ndobasa ravaitiwa nevakomavo vese kuti mwanani ngaada kuroora ivo ndo vaiita basa rose rovandiritaro kuzonzi mambo vakazopiwazve asi vanga vachiita basa nefemiri rese vozopiwa chigaro ichi futi chegotwe futi umambo hwanga vakagara ndego pavanga vachishanda vari mambo zvavanga vasingade vanga vasingade vanhu vanosarudza mhuri vanoenda mhuri mambo chidziva vane nhoroonde nekuti vakakutaurirai kuti zvimba anobva apa achienda apa nyika yedu anozita rekuti nhingi remutsaka yakati paino mujoinidza munhu iyeyete nokupinda mutsaka yedu asiachishandisa rinozita vaiziva zvese izvo saka tarirasikirwa zvokupinda chipangamazano munhu anga achiziva dzinza rose mamiriro aranga rakaita uye vanga vaine rudo nemunhu wose vaititaurira isu semadzisha avo kuti iwe munhu wese waunaye iyeye mwana wako hazvina mhosva kuti anoyera musipo uti chinonzi mwana kureva kuti ugere naye munzvimbo mako saka hazifaniri kusarudza
saka tichitarisawo paine dzidziso yakanangana nevamwe vechidiki vasinganyatsonzwise nhoroondo dzamuri kutaura izvi dzamuri kutaura idzi madzishe akakosha sei patsika dzedu dzechivanhu
maita zvakanaka ndiri kutaurira mwana wangu munhu anonzi mambo tinenge tataura nenyaya yetsika nemagariro munhu anonzi mambo anochengetedza kwakabva vanhu nekuri kuenda vanhu
tinotenda zvikuru apo vanga vari Sadunu Katiza Gomo vekwazvimba vachitaura nezverufu rwababa vavo Ishe Chidziva vari kutarisirwa kuti vanoradzikwa svondo rinotevera Iko zvino tokupai chirongwa chatinotarisa nawo dzemitambo mutambo weCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi chikwata cheDynamos charohwa zvikuruwa izvokuti FC Platinum yatora mukombe weCastle Premier Soccer League wemwaka uno isina kukava bora nasi ine mutambo mangwana kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi regai tiende kumutoriri wenhau dzemitambo Michael Kariati.
FC Platinum yatora mukombe weCastle Laga Premier Soccer League wemwaka uno isina kupinda munhandare zvichitevera kurohwa kwaitwa Dynamos 1-0 neBlue City. Kupera kwemitambo yanhasi kuradzwa Dynamos haichakwanisa kubata kana kudarika FC Platinum pamitambo mitatu yasara kuti makundano aya apere. FC Platinum ine mapoints makumi matanhatu nemanomwe kuine mitambo mitatu chete kuti makundano aya asvike kumagumo. FC Platinum iri kusangana neCape United mangwana asi mutambo uyu hausisina kukosha. Uyu wave mukombe weCastle Laga Premier Soccer League wechina wakateverana kutorwa nechikwata chaNorman Mapesa ichi. Dynamos iyo iri pachinzvimbo chechipiri ine mapoints makumi mashanu nematanhatu. Blue City iyo iri kurwira upenyu hwayo mugungano iri yave nemapoints makumi matatu asi ichiri panguva yakaoma mushure mekunge ZPC Kariba yarova hwahwa 2-1. Blue City neZPC Kariba zviri kusangana kuNyamunga Stadium svondo rinotevera. Zvichakadaro mutambi wetsiva wemuZimbabwe ane mukurumbira kuda kwache chivandire achambomira kwechinguvana kurwira bhande regoridhe reWorld Boxing Council. Izvi zvinotevera kumiswa kwemutambo pakati paEmile Tsimekado naMarian Juarez avo vari kurwira bhande regoridhe iri. Mitemo inoti achakunda pakati paMekado naJuarez ndiye acharwa naChiwandire. Murairidzi waChiwandire Clyde Musonda anoti
And speed, because I know kind of good punches. Because I don't know to the style of boxing. I know going to engage him in some very.
Chiwandire ndiye mutambi wechipiri kutevera Charles Manyuchi kubata bande re WBC reuremu we silver. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tino tenda zvikuru mutori wedu wenhau Michael Kariati chitipa zvabuda mumitambo yanhasi tichiti makorokoto kune chikwata cheFC Platinum. Asi nhasi kune mimwewo mitambo iri kutambwa kuEnglish Premier Soccer League. Pari zvino chikwata cheChelsea chakaita mangange 0-0 nechikwata cheManchester United mutambo urikutambirwa kuStamford Bridge. Iko zvino mutambo uyu uri pa half time. Vatereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sarudzo dzemabai elections dzoitwa matunhu akasiyana siyana pasina kurwisana sezvakaitika mukutsvaga rutsigiro munzvimbo idzi kumatebeleland south kunzvimbo dzakaita sematobo neinsiza. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadoug Coltart avo vakasungwa nezuro nenyaya ine chekuita nemutori wenhau ane mukurumbira Hope Chingono vamiswa pamberi pedare nhasi. Mambo Chidziva vekwaZvimba vari kutarisirwawo kuvigwa svondo rino mushure mekushaya. Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya njinzwa nawo the Isindebele na ntunga milinkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.